hongu nhasi akatipedzisa zvatakatanga svondo rakapera zvekuwanisawo zvekudya nezvimwe zvakadaro daro kune vamwe vanhu pane ine nguva yatakatasana yekrismas takanyanyisa kufambisa nezvevari mudzimba mumisha yakati yakachengetwa maofenage nemahome svondo rakapera zvanhasi tangatangamangana nevari muzvipatara taenda kubeaches infectionsvesuno kwatatanga kune vane zvirwere zvakawanda vakuru nevadiki ndokwatatanga tabva ikoko tikapinda musha weadis opperman kunova chipatara chemadzimai kune kusunungukura madzimai ikoko kunosunungukura vana vanoita 500 pamwedzi ndokwataenda tikanoona tuchenje nanamai vavo tikatandadzanawo navo tikabva ipapo tikazoenda kuwilson hospital ndokwatapedzisira.
Tinoona kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka munyika uyezve vazhinji vanga vari kuti ivo kuwana rutsigiro kune zvirongwa zvakadai kuri kuti netsei. Imi makakwanisa sei kuwana rutsigiro urwu?
Hongu rutsigiro urwu runotinetei asi bazi rechie fund rinoshanda gore rese richiedza kuunganidza mari kuti ikwanise kuzowanira vanhu zvevanoda panguva yakaita seino. Saka ndo mari yacho takwanisa kuunganidza kutenga zvekudya nezvatapa vanhu nhasi nezvatakavapa svondo rakapera.
Tinoonazve pari zvino veruzhinji vakatarisana ivo nekisimusi pane zvamungade kutaura here muchipa mashoko ekuvasimbisa kune avo vasina kunyatsomirirwa nezvinhu zvakanaka?
Hongu zvinhu hazvina kumira mushe. Vazhinji havana kana mukana wokupembera nekrismas zvatachimboita kare. Saka ndinoshumira munhu wese ari muguta munhu nevamwe vese vasiri muguta munhu kunyanya vari kurwadziwa vari muzvipatara nevane kumanikidzira kwekushaya chaiko tongovashumirawo mhemberero yekrismas yakanaka nekupindawo mugoroja nepunduso gore ra2016 kune vese.
Mungati migore renyu ranga rakamira sei sekanzuru yeHarare?
Gore ranga rakaoma chaizvo. Munoziva kuti kanzuro yedu yakatanga kana chinakana mari nekugozhorwa kwacho ikoko takangoedza ndichivada kuteedza kuti tiedze kupa vagari vemuguta magamararamiro avanogarisira. Zvakaoma chaizvo asi zvikungoedzawo.